Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 26, 2016. Makateerera kuStudio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
But chisingaperi chinoshura. I want to assure you chisingaperi chinoshura. And we are at the beginning of the end.
Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai voshushikana nekurohwa kwevatsigiri vavo vari muusungwa. Nengo dzebato rinopikisa dzeZimbabwe People First kusanganisira retired Brigadier General Agrippa Mutambara voiswa pasi pemapurisa asi vari muchipatara. Mutongi wedare repamusoro vaDavid Mangota vanoti muzvare Linda Masarira ngavaburitswe muusungwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai pamwe nevamwe vateedzeri vavo vanoti vaNelson Chamisa nava Elias Mudzuri nhasi vasangana nevamwe vatsigiri vebato ravo vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa pakuratidzira kwainge kwakarongwa nemapato anopikisa ari pasi pechirongwa chekurwira kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo kana kuti National Electoral Reform Agenda kana kuti NERA. Mutoro wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vatsvangirai vati zvinosuwisa kuti muZimbabwe vanhu vave kurohwa nemapurisa apo vanenge vachiratidzira murunyararo. Vatiwo hapana chinonyanyoshamisa pane zviri kuitika, vachiti izvi ndizvo zvinoitwa nehurumende dzisina veruzhinji pamwoyo. Vaudza nhengo dzebato ravo kuti dzirambe dzakashinga, vachiti zvinhu zvave kuda kutonaka muZimbabwe. Vatsvangirai vatiwo bato ravo richaramba rakamira nenhengo nevatsigiri varo uye vatenda vanhu nebasa guru ravari kuita muhondo yekusunungura Zimbabwe.
Chisingaperi chinoshura. And we are at the beginning of the end.
Vazhinji vevanhu ava vakaburitswa mutirongo mushure mekubhadhara mari yechibatiso. Mumwe wevanhu ava inhengo yeparamende yemuHarare amaironi abunjira, avo vanoti vakasungwa nekurohwa mushure mekunge vabvunza mapurisa kuti sei airova vechidiki vairatidzira mumusha weWaterfalls.
Ndakanga ndiri kudhiraivha ndichifamba namasocha road pandakaona yeZimbabwe yakarariswa pasi, yakatsikwa musoro ichirohwa, madzimai madhirezi akasumuka mudenga vachirohwa, vakatsikwa musoro vakatarisa musoro munhu. Ndikaita U-turn ndikasvikomira ipapo, ndikaburuka ndikabvunza ndikati, chii chamuri kuita? Imi murimi munofanirwa kuchengetedza vana vemuZimbabwe, ko izvi zvii zvamuri kuita?
Amai Kerina De wavaudzawo vatsvangirai nevamwe vavo kuti vakarohwa nemapurisa vakasungwa, kunyange hazvo vakange vasipowo pairatidzirwa. Amai De wavanoti vanhu vakavarova vakasvika kumba kwavo vachitsvaga zvipfeko zveMDCT.
Ine takavataura kuti handina kupinda kutaunirwa muri because murume wangu akastroke, zvakanzi ari kuti tenga mubedroom bva vamuoni enda vakada kuratidza kuti kurwadziwa bati vanga hapasina chokuita nokuti vanga vazonditora zvakanzi chitora itsvimbo yavo iyo iri mudhaini munovasiyira mubedroom.
VaOstalos Gift Siziva nevamwe vavo vati vakatorwa nevatsigiri veZANU PF vakanorohwa zvakaipisisa pamuzinda weZANU PF vakazoendeswa kumapurisa vatokuvara. Vasizi vavati vanhu vakavarova vakavamanikidza kuti varare nemumwe mudzimai ainge abatwa nevanhu ivavo, asi vakaramba izvi zvakazokonzera kuti varohwe kudzamara zvigunwe zvitatu zvavo zvatyoka. Mumwe wakarohwa zvakaipisisa mumiriri weGlenview North muparamende vafani munengami, avo vati vakaonawo madzimai achirohwa asina kupfeka. Hatina kukwanisa kubata mutauri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba sezvo vange vasingadairei mbozhanhare yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zvakadaro, retired Brigadier Agrippa Mutambara vebato rinopikisa reZimbabwe People First rinotungamirwa naMai Joyce Mujuru vakarohwa zvakaipisisa paDaventi Farm kuGuruwe kuMashonaland Central Province nevamwe vanhu vebato ravo vashanu. VaMutambara nevamwe vavo vakarohwa ava vanonzi vakarohwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF avo vainge vaenda kunonunura nhengo yebato ravo vaWilbert Mubayirwa, avo vanonzi vaida kupisirwa mumba nenhengo dzeZANU-PF idzi. Nhengo dzeZANU-PF dzinonzi dziri kuda kutora nzvimbo yavari kurima. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weZimbabwe People First vaJelas Mawarire.
Vari pachipatara chinonzi Shashi chemuBhundura, asi chakatishamisa ndechekuti vanhu ava varohwa vakamhanya vakandomangara nyaya yavo paGuruwe Police Station. Ndokuchizobva kuuya kuno kuBhundura kwandiri izvozvi, vauya kuti vazotsvaga chipatara chiri nani chingavabatsira mushure mekukuvara kwavanga vaita. Saka vangouya vakapinda vakapiwa mubhedha vatozomuka mapurisa azara. Izvozvi kutaura kwandiri kuita, pane mapurisa mashanu vane pfuti vakatogara panze kutaura kuti pamusoro pekurohwa vaakutonzi vava vasungwa.
Saka imi muri kubvumidzwa here kupinda muchinoona vari muchipatara ava nemapurisa acho?
Ini pandasvika ndasvika kuma12 dzemasikati, saka kwanziri aiwa hatikwanisi kuvaona kusvika na 4:30 manheru. Asi iye zvino zvatiri kuzama kuita kuti tiri kumbotaura nevamwe vanotibatsira, vanga vachiti vatibatsire kuti tiendese vanhu vedu kuchipatara chingava chiri nani cheAvenues Clinic kuHarare, nekuti vamwe vavo vane vakakuvara zvakaipisa. Saka ndo zvimwe zvatiri kutoti izvozvi tigadzire kwekuti tione kuti zvingakwanisika here panguva dzacho dzokushanyira varwere kuti tinge tichiita urongwa hwokuti vaendeswe kuHarare.
Munoti kudiwo imi nenyaya yemhirizhongai?
Chandinoona inini ndakutoona kuti vanhu vatopererwa sezvinongoita. Kana makamboona bere rikapererwa, rinogona kutopedzisira raakuzvima nyama richinyanga even dhongi rakasungwa panguro.
Mutauriri weZimbabwe People First vaJelas Mawarire vari paRunare kuBhundura.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Mutongi wedare repamusoro reHigh Court vaDavid Mangota nhasi vapa mutongo wekuti muzvare Linda Masarira, avo vanga vari mujeri kuchikurubhi kwemwedzi inoda kusvika mitatu, vasunungurwe. Muzvare Masarira vakasungwa vachiratidzira vachinzi vaikanganisa vanhu nemotokari kufamba mumugwagwa. Magweta ari kuvamiririra inhengo dzeZimbabwe Lawyers for Human Rights dzinoti vaAndrew Makoni navaObey Shava vachibatsirwawo navatendai Biti. VaBiti ndivo mukuru webato rinopikisa rePeople Democratic Party uye vari gweta. Kuti tinzwe zvizhinji tabata vaBiti.
Justice Mangota vangotanga nekutsamwira mumiriri westate achiti kwezvi zvinomboitirwei kuti munhu anongosungwa worwezwa kumatare, iro wara ndiro rakaishuwa here? Handi munhu aifanira kubva anzi aenda kukoti before in 48 hours. So dare ratsamwa chaizvo zvokuti vamakoni havana kana chavambotaura chakawanda. So dare rabva rangoti imimi chienda munowirira naorder yekuti munhu abude uyu. So tangobuda paya paya 5 minutes ndokuita order, and order yati izvo Linda ngaaburiswe chop chop forthwith. Number 2, kusungwa kwakaitwa Linda kuri panze pe section 50 bracket 2 ye constitution. Number 3, warrant yakaishwa kwaMutare against Linda yabva ikanzurwa ipapo. So zvaitika zvinotifadza nekuti Matare ari kurakidza kusimukira achikoshesa marights evanhu.
Ko makwanisa here kuti mumbotaure naye kuti munzwe kuti anga achibatwa sei ari muhusungwa, nekuti taimboona akaiswa ngetani dzemumakumbo, zvanga zvifamba sei?
Kana makaverenga zvakanyorwa navaJacob Mafume vakanomuona last week, anga aiswa kuchikurubhi kwevarume kwete kwevakadzi, ende vanga vachirohwa ikoko vachinyimwa chikafu. Asi iye anga achitota chitori nani kuti agare kuvarume, bekuti kuvakadzi akubva amako achinzi noiziriko ndiye ari kuitungamira. Anga ari musolitary confinement, and solitary confinement it's a question of time before inini ndatoita application yekutaura kuti solitary confinement iri unconstitutional.
Vatendai Biti ndivo mukuru webato rinopikisa rePeople's Democratic Party uye vari gweta, vanga vari parunare muHarare. Vari kukwikwidzana musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vemaRepublicans naamai Hillary Clinton vemaDemocratic Party vari kuita gakava ravo rekutanga kana kuti debate nhasi. Gakava iri riri kuitirwa kuHempstead muNew York. Vanhu vakawanda munhoroondo yemagakava aya muAmerica vanonzi vari kutarisirwa kuona gakava iri manheru ano. Musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica munoitwa magakava matatu nevanenge vachikwikwidzana musarudzo dzemutungamiri wenyika, kwoti rimwe chete rinoitwa nevateedzeri vavo. Mukuzeya nyaya iyi, Mavelous Mhlanganya weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuAtlanta muno muAmerica vaKenneth Mudukuti.
Tinoona kuti debate romuAmerica rinotibetsera kuti tikwanise kuteedzera political system yavo. Zvandinofunga pamadebate anhasi pakati paDonald Trump naMike Clinton ndezvekuti Mr. Trump vana experience munyaya dzepolitics, saka vanenge vachizama kutaridzira kuti Mike Clinton havavimbi ndo zvagara zvitaurwa namaRepublicans. Uko kuna Mike Clinton vanenge vaida kuratidza kuti Mr. Trump havana experience, munhu munyuwani asati ambora nagovernment. Sezvo iwo Mike Clinton vanga vari Secretary of State vane experience yakawanda. Ipapo vari kutarisira also kuti vanokwanisa kubatanidza mapoka evanhu vakavhotera President Obama, vanhu vechidiki, vanhu vechichena vadiki, vanhu vekala zvakafanana nevanhu vatema nevanhu vemaMexicans. Vanoda kuti magrupu evanhu iwayo akwanise kuvavhotera. Ndo zvandiri kuona zvinenge zvichiitika nhasi.
Zvii zvingadzidzwe neZimbabwe takatarisa kuti vanopikisa nemutungamiri wenyika hatisati tambovaona vachikandirana makobvu nematetse? Mungaone zvakadai zvichizoitika here?
Yeah, ndinofunga kuti zvinoitika. Isu vanhu muZimbabwe tikakwanisa kuti tiite madebates, zvinobatsirana neZimbabwe number one kuti vakwanise kutaura zvavanokwanisa kuita kana vava muhurumende, kuti vanhu vazive kuti vanovhotera chii. Number two, zvinobetsera kupa vanhu veZimbabwe confidence yokuti kana vachienda kunovhota vazive kuti vari kuvhotera vanhu vanofunga chii.
Imi sechizvarwa cheZimbabwe chirimo muno muAmerica, mune mukana here wokuwana muchivhota imo muno, uyezve munoona sei nyaya iri kukurudzirwa yediaspora voti?
Ndinokwanisa kuvhota, asi voti yangu inenge yakamirira zveZimbabwe. Pavaviri ava ndinenjoona kuti zvavanotaura zvinozobetsera nyika yedu ndezvipi. Panyaya kuti tivhote tiri kuno nokutaura nemagweta ekuZimbabwe paconstitution yakagadziriswa, tinofanirwa kukwanisa kuvhota, nokuti kune nyaya yekusouth Africa yemunhu akati ada kuvhota ari kusouth Africa. Constitutional koti ikati zvinokwanisika, tinoda kuvhota.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri muAtlanta muno muAmerica vaKenneth Mudukuti vari parunare kuAtlanta. Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova muevatedzeri wemutungamiri wenyika yeSouth Sudan Riek Machar varikurudzira vanhu vemunyika yavo kuti varwise hurumende yemutungamiri wenyika iva Salva Kiir izvo zvotyirwa kuti zvinogona kukonzera kutanga kwehondo munyika iyi. Mumwe mukuru mukuru mubato rinopikisa rava Machar vaStephen Payakuo vati nyaya yekuda kutanga hondo inotevera kurwiswa kwenhengo dzavo nebato riri kutonga. Muchuchisi wehurumende muguta reMiocan rinechepakati kumawirira kwenyika yeMexico anoti mumwe muprista vaJose Alfredo Lopez Gulien vakawanikwa vakafa nezuro mushure mekupambwa nemuvhuro svondo rapera. Izvi zvinoteverawo kuurayiwa kwemamwe mapristi maviri muVeracruz mavhiki maviri adarika. Hapana achabuda pachena achiti ndiye akauraya mapristi aya, asi mapristi anoshoropodza vanhu vanoita zvechigevenga vachitengesa zvinodhaka anourayiwa muMexico. Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mushanga Nyauye weStudio 7 achitipa mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muDemocratic Republic of Congo.
Mirishonga munyaya dzezvematongerwo enyika iri kuramba ichienderera mberi munyika yeDRC. Vanhu vakawanda vafa mumirizhonga yakatanga musi wa19 Gunyana apo vanhu vairatidzira kusafara kwavo nezviri kuda kuitwa nemutungamiri wenyika iyi vaJoseph Kabila zvekuda kurambira pachigaro apo panopera temu yavo muna zvita. Mutauriri webazi reState Department reAmerica vaJohn Kirby vanoti America iri kushushikana zvikuru nezviri kuda kuitwa nebazi rinoona nezvesarudzo munyika iyi reDemocratic Republic of the Congo Electoral Commission. VaKirby vanotiwo America haisi kufara nemirizhonga iri kuitika munyika iyi uye vose vari kuita izvi vachatemerwa zvirango nekuendeswa kumatare. America yati hurumende yeDRC inofanira kuvimbisa vanhu kuti sarudzo dzichaitwa gore rinouya.
Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kushorwa zvakanyanya nevanhu vakawanda munyika nemashoko avo nemusi wemugovera ekuti nyika dzemuAfrica neAsia dzakagadzirira kubuda mugungano reUnited Nations kana Security Council isina kuvandudzwa. Security Council ndiyo ine nhengo shanu dzinoti Britain, France, China, America neRussia uye dzine masimba akawanda kudarika dzimwe nyika dzose. Vanopikisa vanoti zvinoshamisa kuti vaMugabe vanoda kuti United Nations ivandudzwe asi ivo vachitonga nedemo. Vatiwo United Nations ndiyo iri kuraramisa vana veZimbabwe vari kuziya nenzara sezvo hurumende yavaMugabe iri kukundikana kuwandira vanhu chikafu. VaMugabe vari kushorwawo nevanhu vakawanda mushure mekunge vashora vana veZimbabwe vairatidzira kumuzinda weUnited Nations. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 abata vanorwira kodzero dzevanhu uye vari nhengo yeOccupy Africa Unity Square Dr. Patson Damara avo vairatidzirawo kuUnited Nations.
Isu takabvira nekubvira tichitsanangura tichitaura kuti tungamiriri wenyika hatizivi kuti ndiani akamutaurira kuti ane kodzero uyezve ane simba rekutaurira vanhu chavanoda nechavasingadi. Vanhu chavanoda vanochida, chavasingadi havachidi. So kuratidzira kwedu kuratidza kutsutsumwa nezvatisingadi pamusoro sezviri kuitika munyika yedu. Saka ivo vose mutungamiri wenyika vanofanira kunge vakazvitora nehwaro ihwohwo. Ende tinogara tichiti baba pamusha, baba akaona kuti pamusha paita nyonganyonga anogara nevana pasi kuti vanhu vamuzori pamusha pano nderei toita sei, toita way forward, tiona tofambira mberi tichienda kwatiri kuenda pamwe chete. Asi ivo tokuti vavanda yeda vane unhumbu hwavo nova hunotikatyamadza.
Makaona sei kubatwa kwakaitwa iko zvizvarwa zvemuAmerica zviri pasi pesangano redisemba 12th movement ichiona kuti ivo vakawana mukana wekutaura nemutungamiri wenyika vaMugabe asi imi nevamwe vanga vari kuratidzira zvizvarwa zveZimbabwe hamuna kupuwa mukana iwoyo, zvinorevei kwamuri izvi?
Ndo patino dzoka paye kuti izvinoradza unhubo hwehutungamiri hwatinawo. Vano sauza ivo kusataura nevana mumusha maita dambudziko. Vanonotaura nevanhu vasiri vemumusha.
Avo vanga vari Dr. Patterson Dzamara, vanhu vemwanorwira kodzero dzevanhu vari parunari muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Marvelous abatawo nhengo yeZANU PF inomirira Makonde mudare reparamende vaKindness Paradza avo vashora zvikuru vanhu vairatidzira ava.
President Mugabe vakashora zvikuru zvakaitwa nana Alvin Mawarire ikoko nevamwe vake vashoma-shoma vakanga variko. Takanyara zvikuru seZimbabwe kuti ndichoti vanhu twega twanga turi ikoko tuchida kuzama kushoropodza nyika yedu yeZimbabwe nemutungamiriri wedu. Zvino vakazonyadziswa ikoko nekuti hapana zvakaitika. Vanhu vakauya ikoko kuzotoropodza kwatiri tushoma-shoma. Takazonge tine Zimbabwe ine masupporters ayo akawanda ari kuAmerica ikoko. Vakanga varipo vachiratidzira vachisupporta mukuru wedu wenyika vaMugabe. Zvinhu zvikave zvinhu zvakanakidza. Ende vana Mawarire vaya takazoona miswe pakati pemakumbo vakumhanya vachienda. Saka vakanyara asi zvinotinyadzisa senyika zvavakaita izvi.
Asika vamwe vanobvunza ivo kuti komutungamiri wenyika sei asina iye kuda kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri kuratidzira, asi vachiwana nguva yekutaura nezvizvarwa zveAmerica zviri pasi pesangano reDecember 12th movement.
Shuwa tingati presidenti vobva kuno voenda kuAmerica kunotaura nevanhu vabva muno muZimbabwe. Kana vachida kutaura napresidenti vanotaura napresidenti kuno kumusha, kwete kupuhwa mari nevarungu kukwira ndege kuchiendai munoratidzira muchisoropodza mukuru wenyika muchisoropodza Zimbabwe. Kana vachida zvokuona presidenti vanouya kuno kumusha voonana navo. Presidenti havarambi kuona munhu, ngavauye vaonane napresidenti votaura nhunha dzavo dzavanadzo kuna presidenti kuno kumusha.
Nhengo yeZANU PF inomirira Makonde vaKindness Paradza vari parunare muHarare naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Iko zvino tochienda kuna Chioniso Jani achitipa chirongwa Pindai Mudariro.
Tinokutambirai vateereri muchirongwa chedu Pindai Mudariro, chatinotaura nevechidiki. Ini ndini Chioniso Jani. Nhasi muchirongwa chedu tina Colin Magobeya. Wakadi yako Colin?
Wakadi yako Chioniso, ndinofara nekuti pindawo muchirongwa.
Colin, nhasi tiudze kuti unoita nezvei?
Kutanga kwangu basa rekugadzira mafilmu ndakatanga ndaita a short training ndiri muZimbabwe ndichishandira organizations yainzi Lifelines tichifilma maprograms echurch. Saka ndakabuda muZimbabwe ndakaenda kuAustralia kuSydney kwandakanodzidza zvemafilmu. Zvinondibata zvikuru sei kana nyaya dzedu zvikuru sei dzekuno kuAfrica dzemuno muZimbabwe dzichitaurwa nevamwe vanhu kana maforeigners, nekuti dzimwe dzenguva vanenge vasina runzwisiso.
Tiudze kuti mafirima makaita ndeapi?
Iye zvino ndaita madocumentary akati kuti one day. Muna 2015 ndakaita documentary rinonzi Tears from Inside riri kutaura nezvekubatwa kwechibharo kwevana nemadzimai. Chakaita kuti ndiriite yanga iri nhau yekuti kana kuti mhosva dzatanchiverenga mapepa nawo dzevanhu vanenge vari kubatwa zvibharo, vana vadiki uye madzimai anga achiwanda. Saka tinenge tichiedza kuti titsanangure, uyezve tinana mazvikokota vanenge vachitsanangura nezvenyaya yekubatwa chibharo kwevana.
Vanhu vanokubatai sei?
Vanenge vachida kundibata vanondibata paFacebook page yangu Colin Magobeya. Ndinoshanda zvakare nemaartist emuno muZimbabwe zvikuru sei vaimbi.
Aiwa, mazvita nekuenesu mukoma Colin.
Ndinotenda Chioniso.
Nguva ndiyo yaita shanje. Ava vanga vari mukoma Colin Magobeya, ini ndini Chioniso Jani. Muchirongwa chedu Pindai Mudariro.
Tinotenda Chioniso. Iko zvino tochienda kunyaya dzezveutano. Madzimai akawanda munyika anoti haasi kunyatso kuwaniswa mikana yakafanira zvikuru sei munyaya dzezveutano hwavo. Mutori wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Madzimai awa anoti anoshuvirawo kuwana rubatsiro rwekuti vavakirwe zvipatara sezvo vachiti vamwe vavo vari kurasikirwa neupenyu nekushaya zvipatara zviri pedyo kana varwarisa. Vachitaura neStudio 7, Amai Faith Zaranyika vanogara mudunhu iri vakati mamwe madzimai ava kusunungukira vana munzira vasati vasvika kuchipatara nokuti zvipatara zviri kure uye migwagwa yokuenda kuzvipatara haina kugadzirwa zvakanaka.
Chidambudziko ratosangana naro pakliniki kwedu kure uye zvepamba pangu padhuze neroad pane vamwe vakadzi vanenge vakazvitakura vanosvikosunungukira kana kuti paroad vatadza kusvika kukliniki.
Amai Zaranyika vakachema-chemawo nevana vadiki vanorarama neurema pamwe neavo vane utachiona hweHIV and AIDS avo vavakati vanoda rubatsiro rwechimbi chimbi nokuti vazhinji vavo vari kurasikirwa neupenyu vamwe vachitadza kuenderera mberi nedzidzo. Amai Justina Mbirimu vanogara mubhuku rekwareruzani vakatiwo pamusoro pekuti kiriniki iri kure nekwavanogara hapanawo dzimba dzinobatsirirwa madzimai akazvitakura nezvekushandisa zvakakwana zvaita kuti vatadze kubatsirwa zvakanaka. Vakati vanoshuwirawo kuti dai nzvimbo yavanogara yaitwawo growth point nekuti zvitoro zvavanoshandisa zviri chinhambwe.
Zvatinoshuwira kuti dai zvagadziswa pakiriniki pedu dzimba dzedu dzepakiriniki dzedu ishoma havana pekunyatsogara vane vematenete vaya.
Amai Tandi Wechida varume vanotungamirira sangano remadzimai rinonzi Rural Women's Assembly rwa muchidimbo iro riri kushandira munzvimbo iyi vanoti vave kushanda nemadzimai ekunzvimbo dzakasiyana-siyana mukuedza kuisa musoro pamwe chete kuwanira madzimai ekumaruwa rubatsiro.
Chakanakira madzimai chinhuwani vanotaura hongu matambudziko avo asi vanobva vafamba futi nesolution. Vanobva vatsvaga kuti ndezvipi zvatingaita kuti zviri kutinetsa zvibve kana kuti ndezvipi zvatingaita kuti tibatsirikane tibatsirane samadzimai. Ndopakafungwa nyaya yekuti ngatifomei inonzi Rural Women's Assembly ine machapters in 9 countries. Rural Women's Assembly iri kuSwaziland, iri kuNamibia, iri kuLesotho, iri kune mamwe macountries andambotaura.
Zvipatara zvizhinji hazvina vana chiremba navana mukoti vakakwana uye zvizhinji zvacho hazvina kana mushonga. Ndakamirira Studio 7 kuwedza, ndini Patricia Mudadigo.
Munhau dzemitambo, makundano eCastle Premier Soccer League atsvuka ropa kwasara mitambo mishanu chete. Mutori wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya inotevera.
Zvave pachena kuti zvikwata zvitatu zvinoti FC Platinum, Capes United pamwe neHighlanders ndizvo zvasara zvichiri nemukana wekutora mukombe uyu. FC Platinum yaramba yakabatirira nzvimbo yayo yepamusoro mushure mekurova Dynamos 2-0 kumandava. Kogona kunenge kudada yave nemapoints makumi mashanu nerimwe chete, rimwe chete pamusoro peCapes United. Capes United yaramba iri pachinhano chechipiri mushure mekurova Haumain 3-2. Vatsigiri veCapes United vakapemberera zvikuru mushure mekukunda kwavakaita uku.
Kepekepe bhora, madzibaba vanoti kepekepe bhora, thank you so much skipper.
Asi pakave nekunyunyuta kukuru mushure mekunge Highlanders yakapiwa penalty mutambo wave kupera mumutambo wavo neNgezi Platinum Stars. Vatambi veNgezi Platinum Stars vakaunganira muridzi wepembe vachiti yaive isiri penalty. Kunyange zvakadaro Highlanders yaramba iri pachinhano chechitatu nemapoints makumi matatu nemasere gumi nematatu pasi peFC Platinum. Mutsigiri wechikwata ichi Valove Mo Majecha vanoti vari kunzwa kufara nekukunda kwavakaita vachitarisira zvakawanda mwaka uno.
Ndiri kuzwa kufara ende ndiri kutarisira kutora mukombe dzese panguva iri kuteera.
ZPC Kariba yakadarika Dynamos nemapoints matatu mushure mekuita mangange 0-0 nemutare City Rovers. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael. Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi tiri kutarisa nyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuitika munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutongi wedari repamsoro wa David Mangota vanoti mzware Linda Masarira ngaba buditzwe musungwa. Mutungamiri MDCT wa Morgan Trangirai voshushikana nekurohwa kwevatsigiri vavo nemapurisa vari musungwa. Nengo dzebato rinopikisa reZimbabwe People First kusanganisira retired Brigadier General Agrippa Mutambara voiswa pasi pemapurisa vari muchipatara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, Doksia Yamina Ntungamiri Nkomo mundau dzechindevere.